Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 14 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yokurudzirwa kuti ingwarire kudzoka kweCOVID-19 zvine mutsindo kana ikavhura mabhizimisi nezvikoro isingateedzere kurudziro dziri kubva kunyanzvi munyaya dzezveutano. Makanzura gumi nemumwe eMDC Alliance odzingwa basa muHarare neMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi maviri nevatanhatu kana kuti 7526 mushure mekunge vamwe vanhu gumi nevasere kana kuti 18 vawanikwa vaine chirwere ichi vese vanove vanhu vagara vari munyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nezuro izvo zvapa kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri makumi maviri nevana kana kuti 224. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vasvika pazviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere kana kuti 5678. Izvi zvasiya vanhu vari kurwara nechirwere ichi vari pachiuru nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 1624. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika pazviuru makumi matatu nemaviri nemazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 32,625. Dunhu reSADC ndiro rine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa neCOVID-19 muAfrica yose. Izvi zviri kukonzerwa nemamiriro ezvinhu muSouth Africa, umo mune vanhu vakawandisa muAfrica yose vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nemapfumbamwe, vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana zvine mazana mapfumbamwe nevana kana kuti 194,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemana kana kuti 924,000. Vapora vari kuda kusvika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 million. Bato reMDCT rinotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe nhasi radzinga basa zvekare mamwe makanzura gumi nemumwe eMDC Alliance. Makanzura aya anonzi anotsigira MDC Alliance iyo inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vadzingwa basa vanoti Councillor Enoch Mpawomombe weku Ward 10, Valavmo Makuwerere Ward 24, Vagilbert Hadebe Ward 39, Vamunyaradzi Kufa Kutizwi Ward 19, Vasimon Mapanzure Ward 34, Vachaus Chidagu Ward 30, Vakith Charumbira Ward 8, Vastephen Hiwayo Ward 40, Vabanabas Ndira Ward 21, Va Chihoma Runyowa Ward 29 uye va Charles Nyatsuro weku Ward 6. Harare Yasara ine makanzura makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 uye vanoda kuti basa riitwe vanenge vari gumi nevanomwe kana kuti 17. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mutauriri we MDCT vakalipani Pugeni. Mutauriri we MDCT vakalipani Pugeni vari parunare muHarare.
Kwatendere kuti pata haina kudzinga vanhu. Ivo vanhu vakadzinga nekuti vakajoina yime pati. Zvikanzi hai, we are no longer MDCT. Saka constitutionally vakadzinga.
Ko icho kwadi here chatirikunzwa kuti amai kupe ndo varikunzi vachatora mhiko yekutungamira vanopikisa.
Hai waisi chokwadi, apana basis of that reporting. Imatlinginje, it's just a malicious politics. Hai wa, apana.
Tabata omea weharare wa Jacob Mafume kutitinzwe diviravo.
Se kanzuru tichiri kukwanisa kuita misangano. Kanzuru iripo pakupa mvura, pakupa vanhu kugara maservices.
Asi ne uwandu wema kanzura amo muHarare nekudzingwa kwevamwe vose ava. Muri kukwanisa here kuti muite basa renyu vamafume? Zvinhu zviri kufamba sei?
Tamirira kuti vamwe vedu vange vachizodzoka panoitwa ma by election. Pari zvino tinokondinya nemaprograms ecouncil tichionawo mahumbo ari kuitwa nevamwe vedu ava.
Meya weHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vatakudzwa ngadzore nasi vapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare. Asi dare rambosendeka parutivi kupa mutongo mutedzeri wasachigaro MDC Alliance uye vari nhengo yeparamende inomirira zengeza West mudare reparamende vaJob Scala. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanunuka wandi weStudio 7 abata mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Wasikala wapinda mudare nhasi kuHigh Court kwavanochema nyaya yekuti vabude kujeri kwavari on bail. Nyaya yavo yanzwikwa pamberi pajaji Justice Ndeme Ndewere. Wanzwa nyaya iyoyi kubva kune magweta amukoma Job Scala uyewo nevakamirira National Prosecuting Authority vanga vari kuramba kana vari kuramba kuti vaSkala vabude mujeri. Vari kuti vaSkala haasi munhu akakodzera kunge achitonga kubva kumba, vari kuti vanofanira kutongawo vari vamujeri. Justice Ndevera wazoti nyaya vaJob Scala vachanosa mutongo webeu yavo nemusi wavachazotiudza kuti nderini. Saka pari zvino vaJob Scala vacharamba vari kuChikurumbi prison.
Vachingono vapindawo mudare redzimhosva nhasi, chii chaitika?
Vachingono vapinda kudare kumagistrate court apo vapinda vachibva kukomba sezvamunoziva kuti vakawana mutongo webeu. Saka nyaya yavo yanzwikwawo uyezve yasendekwa kana kuti yakandwa kudheti remusi wa19 October. Ndopo vachazodzoka kudare. Asi magwetawo namukoma Taona Nyamakura, mukoma Gift Mtesi naDark Courtat vati pavachadzoka kudare muna October vanofanira kunge vachipiwa zuva rekuti trial yavo kana vachanga vachizotongwa rini, kwete kungoramba muchingounza munhu pamberi pedare musingamupi zuva rake rekuti azvichenese mudare.
Toya panyaya ya takudwa ngadziore yafa mbawo sei nyaya iyi
mukomana wezinaso pano wa president wezinaso takudzwa ngadziore nyaya yake yanzuka nhasi mu Mrs. Court kwapanisa kuwana rosungu ko mukomana uyu kubana api wam peore $2,000 saka parizino ta kutuwa tondaira utato buda upamucheri.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Apunyaya Zimbabwe yoramba ichitemesa vakawanda musoro muAfrica nepasi rose. Botswana iyo inova ine usachigaro webazi reSADC Trika inoti haisi kuzoita zano ndega kana kushanda semupurisa wenyika dziri mugungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica uyo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo vanga vabvunzwa nemukuru wemapato anopikisa muBotswana vaDumela Nsalishando muParliament yenyika iyi nhasi. Guru kota rinona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muBotswana Dr. Lemogang Kwape vati Botswana haizi kuzopindira zvakanyanya mune dzimwe nyika poinenge ichitungamira bazi reSADC rezvematongerwa enyika kana kuti SADC Troika on Politics and Defense.
Assuming the chairship of the organ does not in any way make Botswana the police officer of the region.
Kupiwa matomo eusachigaro weSADC organ on politics, defense and the security cooperation akutipe nyembe dzekuva mupurisa wenyika dziri mudunhu reSADC. Usachigaro uwa utipi mvumo yekuti titore matano asingabvumirwe nenyika iri kuda kutorerwa matano uye simba rekuti nyaya dzenyika yacho dzizeiwe pamusangano yetroika kana wesummit.
Dr. Kwape avo vakabata matome usachigaro weSADC Ministerial Committee of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vaenderera mberi vachiti kune gwara rinoteverwa iro ranga richishandiswa kwemakore mukugadzirisa zvimhinga mupinyi zvinonetsa mudunhu. Mumubvunzo vavo vaSalishando vanga vachida kuziva kuti Botswana iyo yakapiwa matome usachigaro webazi iri neZimbabwe mwedzi wakapera ichatora matanho akaita sei mukugadzirisa matambudziko eupfumi hwenyika uwo wavane makore wakananga kumawere uye kuchorwa kwavanoti kuri kuitwa kodzero dzevanhu.
It doesn't make sense to keep quiet.
Hazvibatsiri kuti Botswana nedzimwe nyika dzinyarare apo hurumende yeZimbabwe ichimbunyikidza kodzero dzevanhu. Vari kumbunyikidzwa vachatizira muBotswana, izvo zvichaita kuti Botswana ishandise mari yakawanda mukuvachengeta.
VaSalishando vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kuri kuremedza nyika yeBotswana mukuchengeta vapoteri vari kutizira munyika iyi. Mukuru wezvirongwa zvesangano reZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vaudza Studio 7 parunare kuti mashoko atarwa neBotswana ashamisi nokuti garoziva kuti manza mbudzi iri mumabvi.
Kubva pakawana nyika dzekuchamhembe kuAfrica rusununguko kubva ku yatingati colonialism, sangano reSADC rakabva rasanduka kuve ivo zvino vave ivo vatsva vadzvanyiriri vatsva vasveta simba.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzange dzichitarisira kuti mutungamiri wenyika yeBotswana ava muKwetsi Masisi vanenge vasingarume vachifuridzira panyaya Zimbabwe sezvaitwa nevaive mutungamiri wenyika iyi vaIan Khama. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatavadzwa matambo vaudza Studio 7 kuti Botswana inyika diki kwazvo mukugadzirisa matambudziko ari kusangana neZimbabwe pari zvino.
Takatarisa Botswana senyika iyo inyika diki chaizvo chaizvo, kana tichitaura pakutizvoni ine vanhu 3 million chete vari muno, saka simba ravo chavo chavo yekutizvoni vagone kugadzirisa zvinhu muSADC zvishoma shoma sere.
Kunyange hazvo mutungamiri weSouth Africa vasiri vaRamaphosa vakatumira zvikwata zvenhumwa zviviri kuZimbabwe. Zimbabwe iri kuramba ichitsika madziro ichiti hapana chinoda kugadziriswa munyika. Vachitaura mukupera kwesvondo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati nhumwa dzavaRamaphosa dzakapinda munyika kuzoona ivo nebato ravo reZANU-PF kwete vanopikisa. Asi veANC vari kuti vachadzoka munyika kuzoita misangano nevanopikisa nemasangano akazvimirira akakumbira musangano navo. Kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvoupfumi nematongerwo enyika muZimbabwe kunonzi kwa kure mera dzimwe nyika sezvo vakavanda vavo kuenda muupotere munyika dzakapoteredza nyika. Ndaka mirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kuriswa kwemashoko vanik mangwana vanoti murimi wekuruwa vamartin grobler avakabviswa papurazi mukupera kwesvondo rapera nezvikonzi zvedare vakanga vakundikana kuti vatore purazi iri kudare repamusoro rehigh court uye dare repamusoro soro resupreme court uko vainge vakwidza nyaya yavo matare ose aya akati vabve papurazi apa. Vachinyora padandi mutande ravo retwitter vanik mangwana vati kubviswa kwava grobler azvireve kuti hurumende yaparura umwe urongwa hwekudzinga varimi vashoma vasara pamapurazi. Asi vagrobler vanoti vamwe vakuru vakuru mubazi rezvekurima vaida kuti vavape chioko muhomwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima vaanxious Masuka kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dzimwe nhengo mbiri dzebato rinopikisa kuRussia dziri kutsigira vanopikisa uye vachifungidzirwa kuti vakaisirwa muchetura nevasori vaAlexei Navalny dziri kutarisirwa kukunda musarudzo dzemakanzuru nemagavhuna dzakaitwa nezuro. Vari kutarisirwa kukunda vachitsigira vaNavalny vanoti vaKisenia Fadeyeva navaAndrei Fatei avo vari kutarisirwa kukunda mudhorobha reTomsky muSiberia. Asi varikuongorora sarudzo idzi vakazvimiririra vanoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Bato riri kutonga reUnited Russia ndiro riri kutarisirwa kukunda. Mumwe mupurisa wemudunhu reGeorgia muAmerica adzingwa basa mushure mekunge pabuda vhidhiyo panhare mbozha achirovera pasi vaRodrick Walker. Vakuru vemapurisa vanoti mupurisa uyu akashandisa chisimba chakawandisa asi havana kumudoma nezita. Mumatunhu akawanda muAmerica, vanhu vakawanda vari kuratidzira vachiti mapurisa zvikuru echichena ari kutyora kodzero dzevatema. Munyori mukuru wedare remakurukota muJapan vaYoshihide Suga ndivo vadomwa kuti vave mutungamiri wehurumende yeJapan. Vasuga vadomwa nebato riri kutonga muJapan reLiberal Democratic Party kuti vatore chigaro chakasiyiwa navaShinzo Abe nekuda kwekuti utano hwavo hwainge husina kumira zvakanaka. Mutungamiri mutsva uyu mwana wemurimi anozivikanwa zvakanyanya nekukwanisa kubatanidza vanhu. Muchirongwa chedu chinotarisa nyaya dzezveutano, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira hurumende kuti ingwarire kudzoka kweutachiwana hwecoronavirus neukasha kana vanhu vakarivara vachiti dambudziko iri radarika apo mabhizimisi akawanda nezvikoro zvotanga kuvhurwa. Dzimwe nyika dzakaita dambudziko mushure mekumbovhura mabhizimisi akawanda dzinosanganisira America, Britain neIsrael. Nyaya yekushomeka kwemvura madhorobha yave kupawo kuti kurwisa chirwere ichi kunetse sezvo vanhu vari kumanikidzwa kuungana vachichera mvura pazvibhorani zvinoisa upenyu hwavo munjodzi. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungiza Dr. Enoch Maida.
Hurumende inogara ichipiwa atingati maupdates ekuona kuti chirwere ichi COVID-19 chatekeshera zvakadi munyika. Panopuwa ma statistics aya kuti vabatwa vari positive pama PCR tests vangani uye vafane chirwere chivangani.
Muri kuonawo sei zviri kubuda muongororo idzi, Dr. Maida?
Muongororo iripo zvinoratidza kuti mafigiri ari kuonekwa vanenge vachinge vachirekodwa kuti ndoo vabatwa nechirwere ichi ari kuratidza kuti mafigiri iwayo ari kudzikira. Vanenge vachishayikawo mamwe anoti kwire nokudzika, asi werengedzo inenge iripo inenge ichiratidza kuti mafigiri ose iwayo ari kuita seari kuderera. Zvichitariswawo nenyika dzakatipoteredza kuti mafigiri avo anoita seari kunoderera. Ndosaka muchizoona pakazotariswa kuti dare remakurukota rive nechibvumirano chokuti izvozvo zvakaita sekufamba kwedzindege muno munyika nedzimwe dzingazo dzichibva kunze kuite sekunotenderwa, asi kuchipiwa nguva yekuti kunotenderwa zvarini, uye zvichitarisirwawo kuti zvikoro zvepamusoro sezvamareva zvinge zvinovhurwa, kudana mabottle store akunziwa anovhurwa.
Zvii zvatingadzidzewo kune dzimwe nyika, Dr. Maida, nekuti takaona vamwe vakaita sevekuno kuAmerica, vekuIsrael nekuBritain vachivhura, asi chirwere ichi chichizodzoka zvakare neukasha, kana kuti iri kunzi second wave year.
Chikuru chiripo tichiwana dzidzo kune dzimwe nyika ndechekuti zvese izvozvi zvinoita kuti kufamba kwevanhu uye mukusangana mukufamba ikoko kuwedzere. Takatozviona pakavhurwa misika, takatozviona nyangwe mukufamba mabhazi makombi, mukufamba mumataundi kana pamagrowth point nedzimwe nzvimbo dzingasanganisirwa. Asi nyaya inovapo ndeyekuti panoda kuti pave nezviga zviya zvinyatse kuva zvinokurudzirwa kuvanhu kuti varambe vachizvitevedzera.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Zvakafanana nekupfeka mamaski nenzira kwayo, zvakavhara muromo nemhino sezvinotarisirwa, uye vanhu kuva neyatoti social distancing, nyaya yekuti vasava vanomira pedo napedo, uye kugeza maoko nesipo pane nguva yoga yoga yaunenge waona kuti wabatana nezvakawanda, uye nekusanitaiza maoko nzira inotarisirwa. Zvose izvozvi zvinokurudzirwa kuti zvive zvinotevedzerwa zvikuru sei, zvichimonitiwa nevanofanira kuzvimonita.
Pane dambudziko ripi zvikasatevedzerwa izvi?
Kana pakasatevedzerwa zvose izvozvi, tinokwanisa kuzopedzisira tatanganazve nemafigiri aya kuona kuti vanenge vakuwanikwa vaine utachiona hwecovid vanenge vakuwedzera, kana kuti vanenge vakuita macomplications kana kufa nechirwere ichochi. Kurudziro ingavapo ndiyo yatoti monitoring, yokuti zvive zvinoriswa zvikuru kuti vanhu vari kutevedzera zviga zviripo. Chechipiri zvinoda kuitwa zvose izvi zvezvikoro, macollege, mauniversity, zvedzindege, kufamba kwevanhu vachisangana kuda kuitwa in phases, zvichionekwa kuti kana chimwe chikaitwa vanhu votarira kuona kuti zviga zviya zviri kutevedzerwa here, zvinoita kuti vanhu vasatatapurirana utachiona ihwohwo, uye kuti mafigiri haasi kukwira here, macomplications haasi kuwanda here anozoita kuti vanhu vafe nechirwere ichochi.
Nyanzvi munyatsi zveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, hurumende yeZimbabwe yatendera kudzoka kwemutambo wenhabvu kwapera mwedzi gumi mutambo uyu wapedzisira kutambwa munyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo Manheru Anhasi vataurira vatori venhau kuti nhabvu yave kudzoka zvitevera musangano wavakaita nehurumende vakabatana nePremier Soccer League. Vakamambo vanoti tasara kuzivisa hurumende kuti makundano aya achatora musambo upi kupatsanura zvikwata nepakati kana makundano ekuti zvikwata zvinenge zvarohwa zvichibuda. Asi mazuva emakundano aya achaziviswa kana veZifa nehurumende vasangana apo. VeZifa vacharatidza hurumende kuti mitambo yavo inenge ichifambiswa sei. Gurukota rezvevechidiki, mitambo netsika, muzvare Kest Coventry vanoti vakamirira kuona urongwa hwemitambo kubva kune veZifa kuti mitambo ibake moto. Mucheveri, wechikwata cheHighlanders, vaBrighton Munyuki, vanoti, vanga vagarisa, vasati vaona bhosvo ichitamba, vachiwedzera ivo kuti, vari kutarisira kutora mukombe weLeague mwaka uno.
Kufara kuti bhora radzoka nekuti tadagarisa tisingaziye kuona timu dzedu. Ini ndiri Highlanders, ndinoda kuti bhora ichi timu yangu itore mukombe. Saka ndikufara hurumende yaita zvakanaka.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vabatsirai bepete vanoti vave kuwana mukana wekutandara nekukurukura nezvekuoma kwaita upenyu munyika apo vanenge vari kunhabvu.
Hurumende apa inenge yatigonera. Tukuona kuti nhabvu ikadzoka nemaunganiro anoita vanhu tinokwanisa kuungana totaurawo nhamo dzedu tichikurukura nevamwe.
Mutevedzeri wemuraridzi weCapes United Stuart Murisa anoti vave kupinda mugadziriro yakasimba vaine tarisiro yokutora mukombe weLeague uyo vakapotsa mwaka wapera. Muongorori wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti mitambo iyi inofarira kutambwa muine vanhu nekuti zvikwata zvemuno zvinorarama nemari yepagedhe.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi. Kuti mutambo musina vanhu hazviite hazvibude.
Kunyange hazvo nhabvu yave kutambwa muAfrica kuEgypt, Morocco, Tunisia neTanzania, muZambia zvakakona nemhaka yekuwedzereka kwevatambi vanga vave kubatwa necoronavirus. Nhabvu muZimbabwe yakapesira kutambwa muna mbudzi gore rapera apo FC Platinum yakatora mukombe weLeague. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Live Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 uye kudzingwa kwemakanzura eHarare nebato reMDCT pamwe nekudzingwa kwemumwe murimi muchena papurazi rake papurazi reguruwa. Zvongwa idea pera arigaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kungwarira kudzoka kwechirwere cheCOVID-19 zvine ukasha kana vanhu vakasatedzera zviri kukurudzirwa nenyanzvi munyadzi zveutano. Bato reMDCT rodzinga mamwe makanzura ebato reMDC Alliance mukanzuro yeHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.